Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 26 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weBritain muZimbabwe unoti pazvirango zvayakatemera Zimbabwe panongove nevanhu vashanu chete nekambani imwe chete. Sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoshora hurumende pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pakusaita zvakakwana mukuenzanisa vanhurume nevanhukadzi pazvigaro nemune zvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro muzinda weBritain muZimbabwe wakaburisa gwaro rinojekesa pamire nyika yeBritain panyaya dzezvirango uchiti pazvirango zvayo panongove nevanhu vashanu chete nekambani imwe chete. Muzinda weBritain wakatizve zvirango izvi hazvikanganisi upfumi hwenyika. Asibato rezanupf nevamwe munyika vanoti zvirango izvi zviri kukanganisa upfumi hwenyika. Muzinda weBritain unoti vanhu vashanu vachiri pazvirango vanosanganisa vaOwen Ncube vaimbove gurukota revasori, mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga naAnselm Sanyatwe mumiriri weZimbabwe kuTanzania uyezve vaive mukuru wemauto ePresidential Guard vaIsaac Moyo, mukuru wesangano revasori uye muzvina bhizinimisi anodzidzana nezanupf vakuda kwashe Tagwirei. Kambani yeZimbabwe Defense Industries ndiyo chete iri pazvirango izvi. Muzinda weAmerica muHarare wakaburitsawo mashoko padandemutande reTwitter uchiramba mashoko ekuti zvirango ndizvo zvakakanganisa hurumende yeZimbabwe uchiti chakakanganisa upfumi huori uye uchitizve America yakazvipira kudzidzana nevemabhizimisi munyika vasingaite zveuori. Muzinda uyu wakaburitsawo nyaya zhinji dzeuori dzawakati dzinoratidza chapa kuti upfumi hweZimbabwe hugwadame. Jonga Kandemiri aita hurukuro nenhengo yeZANPF vagadzira churumhanzu avo vanosimba nerekuti zvirango zviri kugwadamisa nyika kunyangwe nyika idzi dzichiti hazvinei nechekuita nehurumende.
Vakandimiri, ndinotenda nomubvunzo wenyu, asi kuti mwana wenyoka unongoramba iri nyoka pachirungu kamiriyoni ndiwo maBritish vanoita champidigori. You see, Zimbabwe haikwanisi kuwana zvikwereti kuna amwe mafinancial institutions kwana maBritish kwavanokontrola kuti iwewe isusu we are not going to do ABCD kana usina kuita izvi. Saka zvavanotaura kuti henzi taisa vanhu 5 taisa chi zvinei neZimbabwe izvozvo, ivo pachavo pega maBritish ndo vasara neUS. EU yakatobvuma kuti nozvishwa masanctions, they hate Zimbabwe. Munofunga kuti mi United Nations representative akavya kuno kuZimbabwe hazivi zvaitaura, and then maBritish vomonyorora zvona vachiti hano inhema izvi ndezvimwe zvakadero and so forth. That is a blue lie.
Asika vanhu vari kutaurwa vachirumhanzu vari kutaurwa kunzi vakapiwa zvirango nekuti vari kutyora kodzero dzevanhu. Imi munopokana nazvo sei?
Chinhu chinonzi kutyora kodzero dzavanhu chingataurwa namaBritish kuvanhu vatema vokuZimbabwe chii?
isusu sabani vatema tini nyika yedu. Ivo vani nyika yavo. Chavano rwadziwa na vanu vatema chi. Oh, gati zibunze. Ndivo ere vava mapurisa epasirose. Kana vachinge vadaro. Vaziti ndio mapurisa epasirose. Pasi navo. We don't want them. Kuti vatomboswedera kuno kuZimbabwe. Who are they?
Avo vange vari nengo ya ZANU PF vagadzira churumanzu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatavo vanongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu avo vanoti zviri kutaurwa nemuzinda weBritain zvinoratidza kuti Zimbabwe ine mukana mukuru kwazvo wekuti igadzirise ukama hwayo neBritain.
Zviri kutaurwa neBritain zvinoratidza kuti pane mukana mukuru wekuti hurumende yeZimbabwe isimbise ukama neBritain. British Embassy iri muZimbabwe. Britain ine mamwe makambanizuwo ari kushanda muno uye kumining uko. Toziva kuti kune makambani zvekare maBritish companies. Tinoonawo zvekare Britain ichiibatsira, especially zvakaita seMinistry of Health, zvekare vari kubatsira panyaya dzeclimate change, vachida zvakanyanya kudyidzana nehurumende yeZimbabwe. Saka mashoko ataurwa neembassy, hurumende inofanira kuti iraide pamusoro pemashoko iwavo.
Zvinoitika sei izvozvo vamaguru?
Yotowanza mameetings kudyidzana vachiita hurukuro pane kuti varambe vachingozhamba kuti isusu hatisi kukwanisa kubudirira nekuda kwemasanctions. Britain iri kuti tiri kuda kudyidzana nemi, asi pane vashoma vari kudzima nemaperembudzi nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu vakaita sana Owen Mudhanube. Panofanira kuti vazvibvunzewo vashanu ivavo kuti sei panyika ine vanhu 16 million ivo vari vashanu ndo vari kunzi aiwa ava hatidi kuti vauye pedyo nesu nekuda kwemaperembudzi avainawo.
Muri kuti imi nyika ine vanhu 16 million asi kune vashanu chete vachiri pazvirango, zvinorevei izvi kuZimbabwe?
Ndinoona kuti statement yataurwa neBritain inotipa tarisiro yekuti kana hurumende iri kuda kudyidzana nedzimwe nyika, kukokwa kunzi uyai titaurirane. Kana paine pasiri kuonekwa zvakanaka voonesana. Asi ndinofunga kuti Britain iri kuda chaizvo kuti idyidzane nenyika yeZimbabwe. Asiwo muhurumende yedu muno vanhu vane uori ende vanoimba masanctions kuti vakwanise kuwanda pasi pemasanctions, varege kunongedzerwa uori nezvinhu zvinenge zvakaipa zvavanenge vachiita.
Avo vanga vari vanongorora zvematongero enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga abatawo zvakare vanongorora zvematongero enyika vaRuben Tendai Mofana avo vanoti hurumende yagara ichihwanda nenyaya dzezvirango zvehupfumi kwemakore anodarika makumi maviri.
Munoziva mashoko atinogara tichingoudzwa nehurumende yeZimbabwe kwemakore makumi maviri ndeanoraudza apfuura ndeyekuhwanda nechigunwe. Kuhwanda kutadza kuondonga kwavari kuita nyika vachihwanda nenyaya dzemasanctions. Takatarisa masanctions ari kunzi akatemerwa Zimbabwe neUnited States of America neBritain, tinotonzwa vari kuti neEU neAustralia neCanada. Chokwadi ndechekutoti mazhinji acho akuchina. Kana ivo president pachavo vamunangagwa vakataura vanhu kwamutasa uku svondo rapera ichi, vachitoti vaitaura nevanhu vekueuropean union vachitoti hamasanctions hapachisina, vamunangagwa vakabvuma hapana. Asi nanhasi tinongonzwa chinzi masanctions akatemerwa neEU neUK neUS. Chiripo apa ndechekuti vari kuda kungotsvaka kuhwanda kutadza kwavaita kutonga nyika, kwaita kuti ruzhinji rweZimbabwe miliyoni nema miliyoni vanhu veZimbabwe vadzike sose nemuromo vanhonge sose nemuromo vatambure
asi vambofana tinoona kuti vanhu vashanu chete vari pazvirango zvino zvinobatsira here tinoona kuti nyika ine vanhu mamiriyoni 10 nematanhatu kana 16 million
kubatsira kwezvirango izvi hazvinyanyorumi zvavo ivo vari palist account vakanyorwa pasi mazita avo kwete saka vakaiswawo palist yemasanctions kunana America nana Britain nekumwoko hazvinyanyovarumi asi chichaitika ndechekuti tingaiti pachirungu it's symbolic zvinenge zvakuvafumura kune ruzhinji rwepasi pano pese kuti kuZimbabwe kune nhubu inonzi nhingi kune mhondi inonzi nhingi kune mbavha inonzi nhingi saka kuvafumura vachitarisira kuti kana uri munhu waane shanu dzinofunga mumusoro mako wakafumurwawo handi ndo yatinoti muchirungu exposing tinenge tichitarisirawo kuti izvozvo basi ndo zvichaita kuti usandurowo mafungiro ako nemaitiro ako
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika varuben tendai mbofana vari parunhare mukadoma najonga kandemiri westudio 7 sangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPE rinoti zvakaitika kumadzimai panguva yesarudzo dzesvondo rapera uye nemashoko akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga zvinosiririsa sezvo zvose izvi zvichiratidza kuti hurumende haina shungu dzekugadzirisa nyaya yekuti vanhukadzi vaenzaniswe nevanhurume uye kuti vawane vamiriri vechikadzi vakaenzana nevechirume muzvigaro zvakasiyana-siyana mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stewart Tema vanoti kumhanyiswa nekurohwa kuri kuitwa madzimai pamisangano kana kuti marali emapato ezvematongerwo enyika kunoratidza kushaya hanya uye nekusada kwayo kwekugadzirisa kuti varume nevakadzi vaenzaniswe muzvinhu zvose Muzvare Dewa vanoti mashoko akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vanhukadzi nevanhurume vabatwe zvakaenzana hazvigoni kuti pave nezvigaro zvakaenzana vachiwenga vanokurudzira vanhukadzi kuti vatokwikwidzawo zvigaro zviri kukwikwidzwa nevanhurume munharaunda dzavanogara Muzvare Dewa vanoti zvose zviri kuitika kuvanhu vechidzimai zviri kukonzera kuti vanhukadzi vasiyane nezvematongerwo enyika
mashoko emutsedzeri wemutungamiriri wenyika ari kupesana hazvisi kupindirana zvavari kutaura zvokuti vanoda kuti pange pane fair representation but vachiti equality haikwanisike kunge ichiitika zvinhu zvinokatyamadza zvichibva kumukuru mukuru wenyika kuti havatonzwisisi kuti nyaya yegender equality haisi nyaya yekunegosheta inyaya inofanira kungozadzikiswa nehurumende sezviri kungoitwa nedzimwe nyika fair competition yacho pamasarudzo inobva kupi kana madzimai achirohwa madzimai achirepwa madzimai achimhanyiswa kana aenda kumarallies hazvifi zvakaitika kana maprimary elections achiitwa madzimai pachitika nyaya dzevote buying madzimai opedzisira akudropa nekuti havana mari dzekutengera vanhu doro dzekupa vanhu raisi makapu kuti vavavhotere
danho romotora apa nderipi
tinongoramba tichikurudzira hurumende yedu kuti inge iri sincere kana ichitaura nyaya dzegender equality kana vachiti hazviitike vanorevei nekuti isusu as the women's movement takavapa maoptions akawandisa ekuti kana vari sincere kunyaya dzekodzero dzemadzimai vanongotora some of my options vaya vomaisa into law kudzimwe nyika kana dzichizviita Zimbabwe inozotadza nei chinoshamisa ndechekuti vanoda mavotes emadzimai sezvamunoziva kuti madzimai ndiyakawandisa muZimbabwe asi kuti madzimai atungamiri havadi
pamunomboita hurukuro nehurumende munombovapavo here zano kana kuti nzira yamunofunga kuti ingaita kuti zvichemo zvechidzimai izvi zvigadziriswe
taka proposal kuti tinokwanisa kuchinja the electoral voting system in Zimbabwe tobva pa first past the post straight proportional representation irungoitwa kuna na Kenya irungoitwa kuna na kuna na Rwanda kuna na South Africa kuti vanhu vanovhotera ma political parties not kuvhotera ma individuals because ndozvinoita kuti nyaya yegender equality sazadzikiswe. So kana vari sincere inga musenate zvirimo one tinongoita ka zebra iyoyoyo voting system so that madzimai awanewo mukana wakaenzerana nekuti development nebudiriro kuti itike munyika hunge kana madzimai asumuka apuwo mukana yekukwikwidza pasina mhirizhonga pasina kurohwa pasina kumhanyiswa pasina kutyisidzirwa
muzvaredhewa sezvo pasina humbowo hwekuti mashoko enyu akatambirwa uye pasina chakaitwa pane zvamakavaudza sewalpi danho remotora apa nderipi.
Tinoramba chingokumbira kuhurumende kuti panyaya dzemadzimai ngavaite serious vaise mitemo yakakodzerana because kana vakaisa section 1756 and 8 muconstitution vaitaura kauti muZimbabwe munofanira kunge mune gender equality. So chakuzonetsa pachi kana iri nyaya yekuti zvinoitika sei zviripo zvakawanda zvakaproposwa. So tinongokumbira kuti vangozvitedzera izvozvo.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stavledewa vari parunare kuHarare neStudio 7. Nasi bato rezanu PF riri kutanga musangano waro weCongress unoitwa papera makore mashanu. Pamusangano uyu panosarudzwa vatungamiri asi mapazi ebato iri ari kuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato vaEmerson Mnangagwa havasi kuzokwikwidzwa. Paive paita mutauro vamwe mubato iri vachiti mutevedzeri wavamunangagwa vaConstantino Chiwenga vange vachida kupiwa mukana wekutungamira. Musangano weCongress uyu unopera musi wemugovera. Vamwe vakakokwa kumusangano uyu vanosanganisira veDecember 12 movement yekuAmerica yakasvika munyika nezuro. Munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati pane vatori venhau vakaenda kubazi ravo vachida kuti vavambe sangano rinonzi Journalists for Economic Development rakaparurwa nebato rezanu PF. Asi vati hapana chinobatika chatichaitwa. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naMarvelous Mhlanga Nyahuye weStudio 7.
Tine vakomana vakauya vakazotiona vachiti vari organization yavo majournalist matinoziva vakati vane gungano ravo rinonzi Journalists for ED. Saka vakati vachazotiudza kuti vachafashuvamisa sei vachitiratidza concept note yavo ne constitution yavo nezvimwe zvakadaro. Hatisati vaona vasati vazowana mukana wokuuya nemaike kuti masvondo rapfuura iri tatine zvakawanda nesvondo rinotine zvakawanda zvokudza mari iro anti-sanctions necongress. Saka tichavaona kana vakuparura chirongwa chavo tichakwanisa kuti tipe maonero edu nepfungwa maererano naizvozvo.
Asi zvinozofamba sei kuti vatori venhau vawanikwe ivo vachibuda pachena kuti vanotsigira divi rakadai semi vezano PF pasi pechirongwa ichi chamati chinonzi Journalists for ED ivo vachifanira kuita mabasa aya vasina kwavakarerekera?
Tinogamuchira nyaya yekuti vanyori navapepeti venhau vanofanira kunge vachitorawo chikamu munyaya dzezveupfumi. Tiri kuti majournalists anofanira kunge vane something to do with economic development. We believe they have a critical role to play. Tinotenda kuti vane chikamu chakadzama nokudzika chokuti vatore munyaya idzodzo. Asi boka iri hatisati tanyatsogara pasi navo, asi kunyange zvavo vakambouya vakati ndozvavari kurofunga kuita izvi, tikati aiwa hapana chakaipa.
avo vange vari munyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vari parunare muHarare naMaflas Mhlanga Nyahuye weStudio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Nasi News Day rinoti dzimwe nengo huru dzezanupf dziri mupolitibro dziri kudedera sezvo mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vachisarudza nengo dzepolitibro itsva segadziriro yesarudzo dzevatungamiri webato iri pacongress svondo rinouya. MuNews Day makare vaimbova vari dzive nzvimbo yakavakirwa dare reparamende idzva kuMount Hampden vaenda kumatare vachida mari inoita zviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$900,000 vachiti hurumende yakatadza kuvapa mari yavo sekutenderana kuvakange vaita. Varidzi venzvimbo iyi ikereke yeOne Way Ministries iyo inoti vatendi vayo havasisina pekuunganira sezvo hurumende isisade kuvapa imwe nzvimbo yekupindira kereke sekuvimbisa kwayakanga yamboita. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kupindura mujinda yanga achitaura manheru pastudio 7 anozi Gordon uye munhu woka anga asambotinyepera hake zvaanomanyepo ake anga achitaura kuti hei verengai mutemo chisii takatoverengawo kudarika iye ngaasafunga ti iye kana akaverenga bhuku remuchikoro reyamafisica bhuku atobatai tichiverenga ye takamaverengawo asi kana akaverenga rokumhepo ratisina kwatisingakwanisi kusvika ndoro ratisina kuverenga haiwa mabhuku epachikoro anonyorwa aya kana ezvemitemo imechevechi ndiegaruramaukana aisingosapota zanupf ngaasapote zanupf yake asaizati atichaini masanction hakuna sanction rakaisirwa munhu wemuzimbabwe america iri kubatsira vanhu vemuzimbabwe imwemo asi imimi hurumende yacho munozviita kuti tii takabata nyika muipo hamukwanisi kutiitira america mobva moitizve futi yakakupai masanction ekupi muchiponda vanhu murega kutsiurwa muri kutsiurwa kuponda vanhu kwamuri kuita zvamunotiraura hazvitina musoro bagodhon zvamutaura zvovo ndaatondovata hako kumba kwako kana une mari yako yaunopuwana Mnangagwa irawega nemhuri yake tichaona zvokuita muchabva basi yauona ndinosamire kusouth africa.
Makadii vashamarari vestudio 7 tokutendai nebasa ramunoita inendeitwa zvangu maere emundimunyaya ndiri pano zvangu pakapapa hai ndishandiringokumbira zvangu ndiringokumbira kuti hei mutibatsirwo nematransporti patransporti apo makazodii handisina sandasaunzwisa kuti patransporti makazodii vedu vetibatsirwo netransporti kuno kutongowana mari yekudya nemari yerendi chete tisvitsireiwo kune vehurumende vedu vatungamirawo vatibatsirewo tongoziva zvedu kuti avo ndisekuru sekuru Mnangagwawo sekuru Mnangagwawo chinhu chavarongoita chete kuparadza kuporonga vada siya vaparadza kuita kuti mutungamiri wedu mukomana wechidiki paanopinda zvemutorere nguva vazoona kuti ko zvaasati agadzirisa wani ivo ndiwo asiya vaporonga nguva vachingoporonga zvavo kumbira hangu chandinonyanya kuchema transporti tisvitsiro vedu vetudo transporti tikutakure zvedu munhu chete nebhegi rake repamaoko zvimwe vese zvinosara ini ndinosiya zvangu ini ndaitwa maere emundimunya please tibatsirei tatambura kunoku hatina hatingatoi kumba tikanzi kutsva tinotopera tichaiti tikanzi tiri kurohwa tinopera tinotofanira kuti hapana kwachatinouya mari yacho hatina kana yetransporti
konai imi vashamari vestudio 7 zvikuru panotisa chirongwa chemangwanani vai muchibvumira vanhu kutambisa nguva yavateereri vachinamata vachiita munamato pamaaudhiyo vachitodzera vamwe vanhu nguva munoita zvinhu zvinosvodesa zvinonyadzisa tasoti anochema pastudio 7 iye asingachemi uye imwe matriplec muri kufunga kuti vanhu vose vari muzimbabwe vanotevera triplec muri kuti zanupf haina vanhu toti tingokunzwai takanyarara kungovakuona kuti muri kuvukura kuvukura kwemva hakuchatsinzwawo kufamba muri kuti vanhu havachadi zanupf ndikatarisa kwedu kwatinobva kumberengwa kubva kuna kansela kuna mp hakuna kana wetriplec makansela ese maMP ese ari mumberengwa ngezanopf saka pamuri kuti kwai zanopf china china vanhu pepa
ima komana ini achidi kupedzera nguva nyema sanctions sanctions guru riri kuno kuZimbabwe rinana ED chaneta nawo hatichada imbavha idzo
Magadi pa studio 7 tinotenda nyidzi dzamunotipa vashamarari wese pa studio nemasati ngakupedzei zvedu ndiri panhau dzemasanctionsa ini chiona anga ari masanctions akutaura nezvawaya inini handimboona ari vari kukonzeresa nhamo yemuno muzimbabwe nhamo yemuzimbabwe iri kukonzereswa nenyika pakuti ine nyika yekuti ine mutongi wemumbimbindoga kuri ndikatarisa iri negore randakatanga kupinda grade 1 muna 81 up to now pari makore aripo hapana pati yakambonzi yakambokwidza ikakunda sarudzo kubira chet vanhu vachipondwa vachifa vachisungwa kana naimwe uchaimo muzano dai umemine vanhu vanopfungwa dzinofunga chaziyazvachizi vachizvibvunza kuti pati yedii kutaura kuti kwai kugone kudihwe kana kuti kuitwa sei but mutongi wavo wekuti tichitakairwa hondo ndo zvapa kuti wapowapowa zvirango zveupfumi inyange zvanomuzi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi muzinda webritain muzimbabwe unoti pazvirango zvayakatemera zimbabwe panongove nevanhu vashanu chete nekambani imwe chete sangano rewomen's academy for leadership and political excellence rinoshora hurumende pamwe nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakonstantino chiwenga pakusaita zvakakwana mukuenzanisa vanhurume nevanhukadzi pazvigaro nemune zvematongero enyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndokusiyai muna mutungamiri nkomo